Davosi yakuita kunge inoshamisira nhasi yakuita kunge inodyiwa vamugabe navatangira vakatomboshaya platform kuDavos hapana chinoshamisira it's just a private club inosangana vakuru vehurumende nemabusinessmen it's just a private club it's not the World Bank it's not the IMF it's not the UN Davos inongobatsira kuti unosangana nevanhu muchitaurirana muchisangana nevanhu muchitaurirana izvo ndizvo zviri kuitwa naMnangagwa there's nothing new there but kuti munhu iyeye azouya achiisa mari munomu munofanira kunge mine real reform munofanira kunge mine structural reform and everyone knows kuti ava vakuruma ava hapana chavanofa vakabuda nacho the very fact yekuti vakaita cool the very fact yekuti vane these structural issues dzinobva pakuzvarwa kwavo means kuti havana kwavanofa vakaenda they are arrested in their prison of the contradictions that created the coup in November of 2017 so they can't walk the talk muda structural reform massive sevens akawandisa ma ghost workers can they make them go at home they cannot do that size ye ma soldiers size ye ma CIO size ma police yakakurisa can they fire those people they can't fire those people commander agriculture which has spent $2 billion in the last 2 months can they do away with that they can't can they give us a free and fair election they can't in fact danger tatona izvi ndiyekuti havachada election vada kupostpone election and my suspicion tichataona kama ka jealous mawarire judgment kekuti Zeki is not ready tikuvaona tikuvaziva zvavari kuita
matimi zvakakosha kuti vasati vatanga kukwezva vekunze ava vatanga vagadzirisa zvinhu munyika umu zvakaita semitemo mungape mienzaniso yacho here zvinhu zvinoda kugadziriswa
chekutanga tine nyaya yelegitimacy muzimbabwe vari kutonga havana kusarudzwa nevanhu vari kutonga havana kuenda maelection vakatora simba neku hongu they can argue kuti Mnangagwa aiwa akapakaterwa mutemo Mugabe resigned but the fact of the matter is that Mugabe was never going to resign pasina military coup the fact of the matter is that kupinda kwemasoja mu street kwakachinja zvinhu so tine crisis ye legitimacy then number 2 political and institutional reforms including nyaya constitution constitution now needs to be amended to make sure that section 212 yakabviswa pakuu haifi yakabviswa to make sure that there can never be a coup in Zimbabwe then tuda kualaina mutemo ku new constitution so zvese zvakakosha number 3 tiri kuda iyo maeconomic reforms acho maeconomic reforms akadzama mari hakuna so we have to resolve issue ye currency yatinoshandisa we have to resolve issue ye liquidity we have to resolve crisis ye banking sector we have to resolve nyaya yekuti we are not producing we have to resolve nyaya yekuti there's 95% unemployment we have to resolve nyaya yekuti hakuna you know pachirungu gross capital formation migwagwa ma railways mvura ma dam hakuna we are behind by 40 years we have to resolve nyaya yekuti we are not competitive we have to resolve nyaya yekuti kune zvimaparasitao zvakawanda zvirikungodya mari we have to resolve nyaya yemadiamonds yemamineral sector nekubiwa kwakaita madiamonds $15 billion all these things need structural reforms and varume ava hazvikwanise kuti vazviite because the way they were born vakazvarwa nekuu saka kuu yakacreata macontradictions anoramba akavasunga because kuti vasunungure vanenge vakutobva mupawa so hapana chiba chichabuda kunze kwekungoreva nhema dzakaimbwa naxq
ko zvavanga vachiti vaisawo mitemo yavari kuendesa kune vekunze vako vachiti vanhu vanenge vachida kuti vaburitse mari dzavo munyika vanokwanisa kuti vange vachiita zviri nyore nezvimwe zvavari kungoti varerutsa varerutsa mubhuku ravari kuti handbook ravari kufamba nare
handbook rogona kunyorwa iko zvino you cannot get a send out of a bank so how does an investor invest in a country where you can't get a send out of a bank zviri pa ground izvi so kutaura hakunese ba kureva nhema hakunese it's what is on the ground isusu I'm a lawyer I'm a top lawyer in this country I run a law firm I cannot get my clients money out of Zimbabwe ndine mwe vamwe mai vakatengesa imba yavo she can't get her money outside the you know Zimbabwe vanga vatoita mortgage bond kunyika so how does so this is facts zvandikutaura zviri kuitika so how do you lie to people and say you can get your money mari yachambobva kupi